Amai Gertrude Alumendo avo vanogara kudziva rasekwa extension vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri avo vanorarama neusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo. Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti weta sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika yakavharwa kuburikidza nechirwere checovid-19 uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Vanisa vana vangu nemaricho nekutengesa musika ndokudya kuti baba yakatanga ndoita zvokudeedziwawo kuti apo napapo ndopiwawo tanoenda piwawo kana chikafu baba wavo vakaenda 2014 pekugara zvekare pano ndinedzi ndombodzingwa ndienda shava mari dzerendi asi ndienda anhungangira vanachiti hatiri kugara nevana ane albinism.
Mukuru wesangano reglobal aid missions amai Esther Chasi avo vane vana vaviri vanorarama neusope vatsinhira zvataurwa naamai Armendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwacha mbatya dzevanhu kudziva rasekwa kwavanogara. Amai Chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta esunscreen lotion haasi kuwanika sezvaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kuburikidza nedenda recovid-19.
Panyaya mai Armendo vari kudziva rasekwa ichokwadi chavari kutaura nyaya yemasunscreen lotion toimpota kubva kunze.
Asva Stephen Nyamapfeka bandera vekuHeathcliff avo vane vana vana vanorarama neusope vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa vasvika pakuomerwa nokuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda recovid-19 iro raziringidza zvinhu zvakawanda. Vabandera vati vakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai nekuda kwevana vavo asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwe chete asi kuti nderavo vari vaviri.
Vana baba vazhinji kana achinge aita mwana anebhanizi anosiya mudzimai otiza mudzimai akarwara vana ndinowacha kana kutakura vana.
Muzvare Gamuchirai Uzande avo vanoshanda nesangano reAlive Albinism Initiative vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama neusope zviri kushomeka kana kutoshayika zvachose nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda recovid-19. Vaendera mberi vachiti nekuda kwecovid-19 sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupembera zuva rekucherechedza vanorarama neusope sezvo mitemo yecovid-19 isingabvumi kuungana kwevanhu vakawanda.
Tosangana nemachallenges ekuti futa yedu yekuzora hatikukwanisa kuti timawane zvinhu zvese zvakangovharirwa. Dzimwe nyika dziri palockdown ndokwanowana madonors anotitumirawo iwo mafuta ekuti wane kuti tichibatsirikana.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama neusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana navo. Dr Matara vati rubatsirwo ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende haasi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr Ruth Labode vatsigira vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanora nehusope. Vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama nehusope vabatsirike. Tsvakurudzo yakaitwa nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.